manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC
lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manera kana kavatereri tinosangana zvakare manera nhasi uri musi wechishanu gumiguru 28 2016 Makateerera ku Studio 7 nepfenyiro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti hezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Misangano yataita haina kumbofamba zvakanaka. Nhasi taita wechina. Ndinongoti mumwe chete chete ndiwo akafamba zvakanaka wekumashonaland central. Watakaitira kuconfession ndifunga wechipiri. Ndiwo wakatanga ukapera pasina mhirizho ndapasina kukisidzira kana kuvhundutsira.
Komiti inoona nezvemitemo mudare reparamende inoti misangano yayo iri kuvhiringidzwa nevanofungidzirwa kunzi vatsigiri vezano PF. Vamwe vadzidzi vezinasu vorambidzwa kuenda kunotambira zvitupa zvavo zvekudzidza paGreat Zimbabwe University vachityirwa kuti vaizoratidzira pamberi pemutungamiri wenyika Robert Mugabe. Muchirongwa chedu chemumhanzi tine chizvarwa cheZimbabwe chiri muno muAmerica.
Zita ndinonzi praise Zenenga rapper stage vanombonditi tambai
Indiye mimwe misere nao dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno ku Studio 7 iri muWashington DC Dzimwe nhengo dzedare reparamende dzezano PF pamwe nevamwe vatungamiri vebato iri vanonzi vari kutungamira nhengo dzebato mukukanganisa pamwe nekuvharisa misangano yekunzwa pfungwa dzevanhu iri kuitwa munyika nekomiti yeparamende inoona nezvemitemo. Sachigaro wekomiti iyi muzvare Jesse Majome vebato reMDCT vanoti misangano yakanganiswa kusvika pari nhasi inosanganisira wavaita nhasi kuulawayo Wavakaita kwa mutare nezuro chitatu, wavakaita kwa mutoko kutanga kwa shondorino, uye wavakaita omuharare. Muzvare Majome vanoti vari kumhangara zviitiko zvose izvi kumapurisa asi hapana matano ari kutorwa anooneka. Komiti iyi iri kutenderera nenyika yose ichinzwa pfungwa dzevanhu pamusoro pechichemo chekuti mitemo ine chekuita nesarudzo ivandudzwe. Sangano reZimbabwe Peace Project rashorawo zvikuru kukanganiswa kwemisangano iyi uye rakurudzira kuti zviitiko zvakadai zvimiswe nekukasika. Hatina kukwanisa kubata vezano PF kuti tinzwe kudivi ravo panyaya iyi. Ngatinzwe hurukuro yataita namuzvare Majome.
Misangano yataita haina kumbofamba zvakanaka. Nhasi taita wechina. Ndinongoti mumwe chete chete ndiwo akafamba zvakanaka wekumashonaland central. Watakaitira kuconfession ndifunga wechipiri. Ndo wakatanga, ukapera, pasina mhirizho, ndapasina kukisidzira kana kuvhundutsira. Musi wechitatu, taenda kwa mutoko. Kwa mutoko ndo nzvimbo yatakaitira musangano wekumashonaland east. Musangano iwoyo hauna kumbofamba zvakanaka. Zvakare ndine urombo kuti imwe yenhengo dzeparamende. Isiri yemukomiti but kwa mutoko ikoko. Ndiyo yakatokonzera mhirizho, ndiyo yakatanga kudisturba musangano. Isingaremekedzi komiti nekuti haisi mukomiti iyoyo asi ndifunga yakaona zvichinyatsoita kuti inge ichibva yayatsoratidza masimba ayo ichipesedzera vanhu vachibva vateera nekuti ndofunga kuti vanhu veduwo havana ruzivo rwakakwana vamwewo maererano nebasa reparamende.
Saka muri kumhangara here zviitiko izvi kumapurisa uye matanho apa ari kutorwa nemapurisa?
Kudanga mvura nezero ndakatomhangara kumapurisa ekudanga mvura. Hamhene kuti vachadii, vachaongorora here nyaya iyi. Takangomira vaongorori nekuti vanhu ava vaiita mhirizho ngai vamwe vacho zvazvakanakira ndezvekuti paitorwa mavhidhiyo saka vanotooneka kuti ava neava
saka remangwana rakamira sei
isi chango ilirambele ni program yoi kuti ma resolutions the committee yepana ni maonera angu ka darele para mende arifano kuti kisi zirwa ito kata nchu blawe vano wawo ya uzukunze la mirisho ndo wanga shota ora hivo kuti anji watunga ni komizari yetu.
Avanga vari sachigaro wekomiti yeparamende inoona nezvemutemo Mutare Jesse Majome veMDCT vari parunare kuulawa yune Studio 7.
Makatirira kune fenyuro yevanhu ye Studio 7.
Tiri kutepenyura tiri mu Washington DC.
Munotibata pa 909 AM 4930
kana pa 6065 ne 15460 kHz pa shortwave.
Nyanzvo munyaya dzekurwisana neuori dzinoti yasvika nguva yekuti vanhu vemuZimbabwe vabatane mukurwisa uori sezvo vakuru vakuru muhurumende, mapurisa pamwe nekomisheni inoona nezvekurwiswa kweuori yeZimbabwe Anti-Corruption Commission vari kukundikana kugadzirisa nyaya dzeuori. Izvi zvinonzi zviri kuitwa kunyange hazvo paine vamwe vari kubuda pachena kuti vakashandisa mari dzehurumende zvisiri pamutemo. Vakaita segurukota redzidzo yepamusoro muzvinafundo Jonathan Moyo. Ivan Chifera anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura pamusangano wekuzeya nyaya iyi wainge wakarongwa neve Transparency International Zimbabwe pane imwe hotera muHarare neZuro Manheru, mukuru wesangano iri muzvare Mary Jane Ncube vakati zvinosuwisa kuti hapana ari kuita hanya yekuda kusunga kana kutonga vari kuita uori. Kunyange hazvo vanhu vari kuita izvi vari kubuda pachena vachitoburitsa humbowo savamoyo. Gweta muzvare Fadzai Maere vakati zviri pachena kuti mapurisa nemapazi ehurumende anofanira kugadzisa nyaya iyi haana zvaari kuita, nekuti iyi ndiyo tsika yatekeshera muhurumende uye vamoyo pachavo vanoziva kuti hapana zvavanoitwa. Vanotiwo sezvo mapurisa nehurumende vasiri kuda kugadzirisa nyaya iyi, vanhu ngavabatane vagadzirise dambudziko iri vega.
Kana zvadaro isu sema citizens tofanirwa kujamuka kukomplaina kwete kunyarara.
Nyanzvi munyaya dzeupfumi vachishanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute amai Naomi Chakanya vakati uori hwatekeshera munyika uye vanhu mumapazi nemakambani ehurumende vari kuita madiro ajojina nekuti vanoziva kuti hapana zvavanoitwa. Nyanzvi munyaya dzematongerwo enyika vatakura zhangazha vanotiwo vanhu havafaniri kutarira nyaya yavamoyo yekuZimDev vachiti pese pese munyika pave kuitwa uori.
Vanhu vanofanira kuziva kuti corruption haisi yemari chete, kuti imari iyi yakatorwa. Corruption ikorupshonwo yekuti hakuna mishonga, hakunawo matransport, hakunawo vanhuvaripowa chikafu nenguva yakakwana kana kuti yakanaka mugore renzara. Icorruption futiwo.
Vachipindura mubvunzo pane mumusangano wange wakarongwa nesangano remass public opinion institute neZuro Manheru, mukuru weZaki vaSilence Pondo vakati commission yavo iri kutora matanho ekugadzirisa nyaya idzi kunyange hazvo vasina kujekesa matanho acho. Ukuwo mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe neZuro vakataura kudande kumashonaland central kuti bato ravo harisi kuzodzivirira vanenge vatadza uye nyaya dzinofanira kuenda kumatare vanenge vabatwa nemhosva vorangwa nekukandwa mujeri. Asi mukuru wesangano replatform for youth development vaClarice Maduku vanoti kutaura chete kwavamugabe uye hapana kana gurukota ravo rimwe chete richasungwa.
Inyaya yekuti vanenge vaona kuti nyaya iyi yakungotaurwa, vanhu vese vakamirira kuti hatichazonzwa vamugabe vakutaura, asi hapana zvavachaita. Vanongoita sembwa iri ngohukura asi isina mazino ekuzoruma.
Makurukota vamugabe akawanda kusanganisira gurukota rezvematunhu nemadhorobha vaSevia Kasukuwere, gurukota rezvemukati menyika vaIgnatius Chombo pamwe negurukota rezvemhando dzemoto vaSame Undenge, vakuru vakuru vehurumende nemakambani avo vari kupomerwa mhosva dzeuori asi hapana kana mumwe wavo akasungwa kana kuti ari kuferefetwa. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Ivan Chifera.
Zanpe faira shiki inoramba ichingoenda, ichingoenda, igongoenda.
Kutanga nemuvhuro tichange tichikupakurirai chirongwa chatiri kutaura nevakuru veZANU PF. vachitiudza kuti zvii chaizvo zvavaitira nyika kubva zvayakawana kuzvitonga kuzere muna 1980. Komitemo iri kudzikwa nenhengo dzebato rezano PF iri kubatsira nyika here?
Kuti parizvino imba yedu yeparamende ichiripo pakugadziridza mitemo yatakaita paya patakaita new constitution. Basa iroro harisati rapera.
Ichokwadi here kuti vanopikisa vari kuteya nzou neriva pakupikisa vamugabe? Ko madzimai ari kupiwa chiremerera mubato iri here?
Iya, patiri kuti pazvigaro. Asi zvokutaurwa kwakaitwa nemutungamiri wedu Women's League kuti tinoda kuti tipihwe zvimwe pamusoro pezvatiinazvo.
Musakanganwe kuteerera chirongwa ichi kubva nemuvhuro kusvika chishanu.
Vatungamiri vatatu vesangano rinomirira vadzidzi rezinasu mumasvingo nhasi varambidzwa kusvika pachikoro chavo chepamusoro cheGreat Zimbabwe University vachipomerwa mhosva yekuronga kuratidzira pamberi pemutungamiri wenyika Robert Mugabe avapa zvitupa kuvadzidzi vanopfuura zviuru zviviri vakabudirira muzvidzidzo zvavo. Gandri Maramba anotipa nyaya inotevera.
VaEfrem Tombeni sachigaro vezinasu mumasvingo pamwe navachamunorwa dzingirai navatatenda muhova vaudza Studio 7 kuti vakavingwa nevasori vehurumende vakatyidzirwa vachinzi vanoitwa kafira mberi nekunyangariswa vakanzi vasasvike kuyunivhesiti kwagirajueta vamwe nekuti vainzi vakaronga kuratidzira pamberi pavamugabe vachivabvunza kuti mabasa haasi kuwanikwa sei zvavapedza zvidzidzo zvavo. Vasori vanonzi vaita vangaregi mutungamiri wenyika achinyadziswa sezvaakamboitwa nevamwe vatungamiriri vezinasu kuyunivhesiti yezimbabwe kuHarare masvondo mashoma apfuura. Vamutombeni vakapedza zvidzidzo zveindustrial relations vati varwadziwa zvikuru vachitadza kuenda kunopemberera kupedza kwavo zvidzidzo nenyaya iyi.
Vasori vauya kwatiri vachida kuti imimi tiri kunzwa zvamuri kuda kuzivisa mukuru wenyika kumuudza kuti ikonomi sevemastudhenti haina kumira zvakanaka, hatina mabasa, tiri kugraduata. Saka ivo vari kuti imi makaita izvozvo penyu papera.
Vadzingirai vanotiwo vari kushushikana zvikuru nenyaya iyi uye vari kugara mukutya sezvo vasori vakavaudza kuti vari kuvateverera pose pavanofamba kusvikira gungano regraduation rapera.
Zvinotirwadza zvikuru nekuti takachichidzirwa kunzi tisatombosvika chaipo panoitwa graduation nevasori vari kuda kutivhiringidza vachipromisa kuti vanogona kungotipfuudza kana kutinyangarisa.
Vamwe havo vanoti vari kurwadziwa mwoyo nekuti vabereki vavo vatadza kuuya kuzovaona vachipeta zvidzidzo zvavo uye nekupuhwa kwavo chitambi chavo.
Apo vabereki vedu vanga vakatotarisirwa kuzoridzawo mupururu nekufara vachifarira vana vavo vavakaendesawo kuchikoro nemari imwe yavaisafa.
Vadzidzi vapinda pachikoro ichi vanga vachigraduata nhasi vapinda tsekendo yekutsechwa zvakasimba nemapurisa pamwe nevasori pagedhe vachitariswa kuti havana zvinyorwa here zvekuratidzira. Hatina kukwanisa kutaura nevasori kana mapurisa nezvenyaya iyi. Ndakamirira Studio 7 kumasvingo, tini Gandri Maramba.
Makateerera kunepfenyuro yevanhu yeStudio 7 tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Munotibata pa909 AM, pa4930 kana pa6065 ne15460 kHz pashortwave. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. South Africa neBurundi dzatumira tsamba kumunyori mukuru weUnited Nations dzichizivisa nezvekuda kubuda kwadzo muInternational Criminal Court. Gambia inoti ichaitawo zvimwe chetezvo. Kutyisidzira kwakadai hakusi kutsva kubva kumashoko amai Angela Mudokuti vanove gweta redare repasi rose kuSouthern Africa Litigation Center. Nguva huru yeupenyu hwemunhu mukuru waamai Amanda Craig panga paine mutungamiri wenyika wechitema. mudzimai ane makore makumi maviri nemapfumbamwe kuberekwa uye vana vaviri uye chitoro chake chinogadzira vhudzi kutamba kuFlorida anoti asvika pachinzvimbo chekuti muupenyu hwake angangokoshesa nhoroondo ingangoitika muna mbudzi kana amai Hillary Clinton vakasarudzwa kuve mutungamiri wenyika vechidzimai wekutanga. Makateerera kunepfenyuro yevanhu yeStudio 7, tiri kutepfenyura tiri muWashington DC.
Vateereri, hechine ichiziviso chakakosha. Pazvirongwa zvichaparurwa kwenguva pfupi pfupi panguva yesarudzo dzemutungamiri wenyika yeAmerica panepfenyuro yenyu yeStudio 7. Zvirongwa izvi zvinotanga musi wechipiri mbudzi 8, 2016. Nemusi wechipiri mbudzi 8, America inenge ichivhota musarudzo dzakakosha zvikuru munhoroondo yenyika iyi. Musakanganwa kuona nekuteerera zvirongwa zvedu zvatinenge tichitefenyura tichikupai pfungwa dzevamwe vave kugara muAmerica avo vakabvawo kuAfrica nedzimwe nyika. Tichange tiine vatori venhau veStudio 7 kunzvimbo dzekuvhotera muWashington DC munguva dzemasikati. Panovharwa urongwa hwekuvhota uhu na 8 p.m. manheru panguva dzekuAmerica, tichange tiine vatori venhau kumuzinda waamai Hillary Clinton vemaDemocrats navaDonald Trump vemaRepublicans kuNew York. Tichange tichikupai nhau dzinenge dzichiitika paredhiyo uye paFacebook yedu yeVOA Shona. Nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika dzichange dzichipawo pfungwa dzadzo pane zvinenge zvichibuda musarudzo idzi. Musi wechipiri paredhiyo tinenge tiine special live talk program manheru kubva na11 p.m. kusvika na12 p.m. munguva dzekuAmerica usiku, kana kuti na5 a.m. mangwanani kusvika na6 a.m. mangwanani panguva dzekuZimbabwe. PaFacebook page yedu tinenge tichikupai zvinenge zvichibuda musarudzo chiripo ripocho. Musi wechitatu mbudzi 9 tine chimwe chirongwa chemusi uyu chete chete kana kuti special program chatichatefenyura chiri chelive talk. Icho tichatefenyura kubva na10 mangwanani kusvika na11 mangwanani nguva dzekuAmerica, kana kuti 4 p.m. kusvika 5 p.m. nguva dzekuZimbabwe. Manheru yechitatu musi wa9 mbudzi tichange tichikupai zvinenge zvabuda musarudzo idzi munhau dzedu dzemazuva ose paStudio 7 kubva na7 manheru kusvika na8 manheru nguva dzekuZimbabwe, uye tichange tichikupaiwo chirongwa chelive talk na8 p.m. nguva dzekuZimbabwe.
Mashoko anotevera anoverengwa naMavelas Muhlanganya uye weStudio 7 uye anotaura pamire hurumende yeAmerica pakudyidzana kwayo nesangano reComesa.
Muna gumiguru, bazi rehurumende yeAmerica rinoona nezvekudyidzana nedzimwe reUnited States Agency for International Development kana kuti USAID nesangano reCommon Market for Eastern and Southern Africa kana kuti COMESA vakanyorerana chibvumirano chemakore mashanu kumusangano wakaitwa kuMadagascar. Chibvumirano ichi chinoreva kuti America ichapa COMESA mari inosvika mamiriyoni makumi manomwe nemanomwe kusimbisa kudyidzana munyaya dzekutengeserana, kurima nemamwe mabasa ebudiriro. Mumiriri weAmerica kuZambia vachimirirawo America pakudyidzana neComesa vaEric Schultz, mutevedzeri wemutungamiri weUSAID kuKenya nenyika dzekumabuda zuva vaCandice Buzzard uye munyori mukuru weComesa vaSimbiso Ngwenya ndivo vakanyorerana chibvumirano. VaShutz vanoti vari kutarisira kuti kudyidzana uku kuchashanda zvakanaka. America yashanda neComesa kubva muna 2003. America inoti chinangwa chayo ndechekuunza budiriro muAfrica nedzimwe nyika. Aya mashoko anotaura pamire hurumende yeAmerica pakudyidzana nesangano reComesa. Maverengerwa neni Marvelous Muhlanganya huye ndiri muWashington.
Tinotenda Marvelous.
Tinokukwadzai vaterere pachirongwa chedu pindai mudariro chatinotaura nevechidiki. Ini ndini Chioneso Jani. Nasi muchirongwa chedu tine hurukuro namukoma Gondai Ronald Bungidza. Munyanzvi munyaya dzemabasa. Makadiko mukoma Ronald.
Tinofara kana muchifaro.
Aiwa tinofara. Tiudze kuti makanyora book inonzi The Employee Guide, Zimbabwe's Perspective for Zimbabwean Employees. Titsanangure kuti chii chakaita kuti munyore.
Iri book iri ndakanyora ndanzwa nekushaisa kwakawanda mabasa andaita. Ndakambotanga kushanda kuHaifa ndikazomboshanda kuimwe nzvimbo Platforms International. Uku kwandaikanganisa zvakawanda ndiri mushandi mutsva. Saka ndakazongoti ndagara pasi rimwe zuva ndakaongorora zvese zvendakatadza zvandaikanganisa. Ndikati aiwa nganinyore izvi nokuti zvinozondibatsira kumberi.
Staff Realization Program iri kuitwa neZimDef. Munoti chipakadaro.
Panogona pane zvakawanda zviri kuitika. Tinogona kuti pamwe ZimDef yacho haina mari yakakwana yekubhadhara vashandi. Pamwe zviri kuiremera. Pamwe tinogona kuonawo kuti pane zviri kunetsawo vashandi vacho. Pamwe pane marumuzi neregulations avakagona kubridge, avakubviswa.
Chii chamungade kuudza vechidiki vakateerera?
Kana muri kushaya mabasa, kutsvaga basa, ibasa. Akawana basa racho. Itole basa kuramba wakachengetedza basa racho.
Aiwa mazvita nekwene. So ava vanga vari mukoma Gondai Ronald Bungidza. Vatereri, nguva ndiyo yaita shoma. Ini ndini Chioneso Jani. Muchirongwa pindai mudariro.
Makateerera kuStudio 7, tiri kutefenyura tiri pamuzinda weVoice of America muWashington DC. Munhau dzemitambo. Makwikwi ekastolaga Premier Soccer League atsvuka ropa apo ave kupinda musvondo rechimakumi maviri nesere. Makundano aya atsvuka ropa zvekuti hapana kana chikwata chimwe chete pazvitatu zviri kutungamira zvinoti Caps United, Highlanders neFC Platinum chiri kuda kudonedza kana point imwe chete panguva ino. Asi Caps United iyo iri pamusoro peHighlanders nepoint imwe chete ine mutambo mukukutu apo iri kusangana neHarare City iyo yakapunzira pasi FC Platinum munandare imwe cheteyo yerufaro. Michael Kariati anotipa nyaya iyi.
Vanotaura vakamirira maSunshine City Boys vaHope Chizuzu vanoti vari kufara zvikuru nekuti vari kusangana neCapes United iyo inotamba bhora rinodakadza seravo.
Tinotonyatso kunzwisisa kukura kwakaita basa ratinofanira kuita. Agara ibasa hombe. Asi tiri kuzvifarira nekuti ndiyo timu inotamba bhora rakada kutifana neine ratinotamba. Saka vanotibatsirawo futi kusumudzira mutambo wedu.
Makepekepe iko zvino. Inenge ina Leonard Zipa ari kutungamira pakunwisa zvibodzwa muPremier Soccer League. Uyo asina kutamba neDynamos. Highlanders iyo iri pachinhano chechipiri iri kusangana neCholocho Pirates iyo yakatarisana nenjodzi yekuwira pasi kuenda muDivision 1. FC Platinum iyo iri kutevera Highlanders yakananga kugweru kunotamba nechapungu muAscot Stadium. Mangwana zvekare, mimwe mitambo yese iriko nesvondo. Mitambo iyi yakamira seizvi. Dynamos vs Mutare City Rovers, Border Strikers vs Triangle, Haumine vs Chicken Inn, Blauwe City vs ZPC Kariba. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Muchirongwa chedu chemimhanzi nhasi nechizvarwa cheZimbabwe chiri muno muAmerica.
Zita ndinonzi Praise Zenenga, repa stage vanombonditi tambai.
Sara weka Sara.
inoridza nechikwata chinonzi The Key Ingredients of African Soul, chiri based kuArizona. Tinoita back and forth Arizona neHarare, uye tinoshanda nevamwe vaimbi vakasiyana siyana variko kuHarare, vanosanganisira vamwe vechidiki ana Ian Mhlanga, ana Mono Mukundu, ne Blawayo Kwela Kings Madaredu, nana Iwisa Music and Dance Company, na Mkoma Albert Nyati. Tunoshanda nao zvakare zvakanakisa.
Manzwa muno imba mumanzwi upi?
Tino kuna kungoti musambo we fusion. Asi fusion yedu iri African fusion, tichisanganisa misambo yakasiyana siyana echi African inoti mbira, sungura, sokus, rumba, mbube, izvingosanganisiranawo ne mamwe ma traditional atinowana muZimbabwe momwana. Ana Mchongoyo, ana Jerusalema, nema rhythms akasiyana siyana.
Zvinhu zvinofadza zvikuru kunzwa, nekuti pamataura nyaya dzemhanzi yakaita sembira, Mchongoyo nezvimwe, kana enda nzwa ropa rangu kutanga kumhanya mhanya, nekuti ndo mhanzi yechivanhu yandinoda, ndinorovawo ngoma, asi handina hangu chikwata semi. Mune dzimbo here dzakatobuda dzekuti vateereri vanganzwa kana kuti vangashuvira kuti dai tambotsenhurirwa dziri kubikwa?
Hunde, tine album yekutanga yakabuda yakanzi From Abidjan to Bulawayo. Album iyoyi taibatana nemumwe mukomana anobva kuIvory Coast anonzi K-Bass. Saka takati zviri kubva kuAbidjan kunobuda kuBulawayo.
Vazinenga munhu watinonzwa kuti anoshanda rimwe basa. Ndiripi basa rimwe ramunoita kunze kwemumhanzi?
Ndinodzidzisa pachikoro chikuru cheUniversity of Arizona.
Saka munyaya dzemumhanzi umu, muri wengoma, gatare kana muri wekuimba?
Gatare ne keyboard ndichiri kudzidzira hangu, asi ndinonyanyoridza marimba. Marimba atinoridza isusu anonzi chromatic, haana kunyanya kuziyana ne keyboard. Keyboard. Asi gitare ndine chishuwo chekuti ndinge ndichingindingidza mumwedzi mishoma iri kuteera.
Mune kambo here kamungaonekana kwavateereri kekungoti muti tsenhu zvenyu?
Kambo kandinonyanyofarira inini kambo kanonzi Africa Africa.
Africa Africa.
Kamboka ndakaita nasawira wangu uyo ndakaenda naye kuchikoro kubva tichiri vakomana anonzi Albert Nyati. Ndakaita part 1 yacho, iye akaita part 2 yacho. Kamboka nongotaura nezvenzara neurombo nezvehondo dziri kuitika muAfrica.
Ngokademurai kana mazwi maviri matatu zvenyu.
Anoti Africa, Africa, Africa. Africa, Africa, Africa.
Hondo, nzara neurombo. Hatidi hondo, nzara neurombo. Taneta hondo, nzara neurombo. Taneta hondo, nzara neurombo. Tipei unyaro, tipei ukare.
Tinotenda mukoma Zenenga nekambo kavo hanzi Africa Africa, nzara nehondo ndozvimwe zvezvinhu zvavari kutaura. Vateereri, musakanganwa chirongwa chedu cheLive Talk na 8 p.m. apo tiri kutarisa nyaya yemhirizhonga inonzi iri kuitika kumisangano iri kuitwa nekomiti yedare reparamende inoona nezvemitemo yakanangana nekuvandudza mitemo yesarudzo. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzanhasi. Sachigaro wekomiti inoona nezvemitemo mudare reparamende, Muzvare Jesse Majome, vanoti vari kushungurudzwa nezviri kuitwa nevanofungidzirwa kunzi vatsigiri veZANU PF zvekukanganisa misangano yavo. Vamwe vadzidzi veZinasu vorambidzwa kuenda kunotambira zvitupa zvavo zvekudzidza paGreat Zimbabwe University kuMasvingo, vachityirwa kuti vaizoratidzira pamberi pemutungamiri wenyika vaRobert Mugabe. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu, anokuonekai nemufaro. Ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC, ndokusiya mina mutungamiri Nkomo.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olambulela emoyeni ngenjabulo ngolesihlanu mhlanga 28 ngomfumfu 2016 nguntungameli Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje. Umongameli Robert Mugabe uthi ibandla lakhe kalisoze livikele iziphathamandla zikahulumende ezintyontshayo njalo ezenza imisebenzi yokungethembeki.
Akula lapho kubhalwe khona ukuthi abantu izinto zibaguqukela sebethole umuntu ozabakhokhela. Kwamanye amazwe sasibona kuqala ebantwini. Ungaqala ebantwini uzabona izinto sezitshintsha. Ngangithi singathatha i-example yokuthi ukuphiwa imvumo yokuvota kwabomama. Siyakwazi ukuthi emazweni wonke lapho kwaqalisela khona.
Inhlanganiso ezimela izakhamizi lezisekela imisebenzi yentuthuko zikhala ngokuphuza kukahulumende ukuvumela izabelo leziqinti ukuba zizibuse ngaphansi kwe-devolution.
Kathesi siya eParliament suku zonke sibuza singetsha uspeaker lo clerk uze basichasisele ukuthi kanti wagcina sokuhamba njani kupetition yetu leya noma siyabona ama petition abanye kathesi kule petition yahanjiswa yi-ERC on electoral reforms sesibabona vele sebe kuma public hearings
umsekeli. Umqeqeshi weqembu leTsholotsho uLizwe Sweswe uthi kuza kubancane indawo kusasa enkundleni yeBarber Fields lapho iqembu lakhe elizanqikilana khona lele Highlanders emdlalweni weCastle Lager Premier Soccer League. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umongameli Robert Mugabe uthi uhulumende wakhe kasoze avikele iziphathamandla ezintyontshayo kumbe ezenza imisebenzi yokungethembeki. Kodwa uthi kabasoze bakhuthaze ukubotshwa kweziphathamandla kungelabufakazi. Kubika uMavis Gama.
Ekhuluma embuthanweni wokuphawula isikolo seMurongwe Primary School eDande esigabeni seMashonaland Central izolo uMugabe uthe uZulu engabolandela okuphuma emaphephandabeni ngoba okunye kwakhona kungasiqiniso. Wengezelela isithi ibandla lakhe limanyene akula kudonsela namandla njengalokho okukhulunywa ngabono zindaba. Kunjalo nje ingcwethi kwezokulondolozwa kwenotho yelizwe zikhuthaza uZulu ukuba amanyane ekudingela indlela ezingasetshenziswa ukuqeda udubo lokungathembeki kwenkokheli i-corruption ngesilungu ephezulu elizweni njengoba kungekho sekuthe kwenziwa ngamapholisa ababona ngezokuthoniswa kwamacala kanye labenhlanganiso ye-Anti-Corruption Commission. Imibono le ivezwe emhlanganweni wokubonisana phezu kokwanda kwezehlakalo zokuchaphazwa kwemali mahlayana lokungathembeki kwenkokheli elizweni kakhulukazi ezikuhulumende. Lumhlangano wenzelwe eMikkels Hotel ngokuqoqwa kwabe-Transparency International Zimbabwe phansi kwesihloko ebesikhangela udaba lokuchaphazwa kwemali yeZimdef esithi Reflections from the Zimdef Alleged Scandal. Is it tribal, factional, or structural? Lokhu kuza ngemva kobufakazi bokuchaphazwa kwemali yezifundi ngumphathintambo wemfundo yaphezulu uProfessor Jonathan Moyo okuvumayo lokho lanxa yokubeka ngendlela yokuba kungamelanga ajeziswe njengoba wayisebenzisa kunhlelo zebandla lentuthuko yesigaba seTsholotsho. Kukhethwe udaba lukaMoyo olusegudwini lezinsuku agiya ngalo ethi yebo wayithatha leyo mali ngenhloso yokuthuthukisa isigaba seTsholotsho wathengela inkokheli yomdabu amabhayisikili kanye lokusekela ezinye zenhlelo ebandleni leZANU-PF. Kodwa umqondisi enhlanganisweni ekhuthaza ukuphila kungela kungethembeki i-Transparency International Zimbabwe TIZ unkosazana Mary Jane Ncube wathi uZulu kumele atshengise ukuchunuka kwakhe ngomoyo lapho evuma umlando wakhe ngendlela igcwele ukuqholoza. Uma Ncube uthi kungalesi sizathoke kumele uZulu avungame ngalizwi linye alwisane lakho lokhu kungathembeki.
Ukumunyana kuqhakathekile ngoba imali ezintshontshwayo ezidliwayo ngezikazulu wonke. Nxa kuthiwa emthethweni abantu ngama taxpayer kusho ukuthi yibo abafaka imali le yokuyathwa yi-public funds. Public fund leyo siphiwa amanye amabizo kuthiwe kumbe yi-AIDS levy kumbe kuthiwe yi-ZIMDEF fund. Kufanele sikubone kuyimali yomuntu wonke, akulandaba ukuthi kumbe uhleze eChipinge kumbe uhleze eNyamendlovu kumbe uhleze eLupane. Wonke umuntu oseZimbabwe uyayisebenzela leyo mali.
UmaNcubuthi, sesifikile isikhathi sokuba aguquke kungqondo yakhe uZulu kundlela aphatheka ngayo kumikhankaso phezu kokulondolozwa kwenotho lobukhokheli uqobo ehlukane lomkhuba wokusala ngaphandle esithi lokho okwenzakalayo kungokwabo zibani hatshi yena ngoba kungamthinti.
Akula lapho kubhalwe khona ukuthi abantu izinto zibaguqukela sebethole umuntu ozabakhokhela. Kwamanye amazwe sasibona kuqala ebantwini. Ungaqala ebantwini uzabona izinto sezitshintsha. Ngangithi singathatha i-example yokuthi ukuphiwa imvumo yokuvota kwabomama. Siyakwazi ukuthi emazweni wonke lapho kwaqalisela khona akuzange kuqaliswe ngababusi ukuthi abantu besifazana sesezalinika imvumo yokuthi lani livote. Kwaqalisela kubomama abangalalane, abangafundanga, abafundileyo bonke babambana ukuthi lathi sifuna ukuthi siphiwe amalungelo njengamadoda ukuthi sivote.
Ingcwethi lezi okubalisa ezibona ngezokuhlala kahle kukaZulu, amagqwetha, abezomnotho kanye bona abe-TIZ bavumelana ukuba kungumlando wawonke umuntu ukwazi ukuba isetshenziswa kanjani imali yelizwe. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumavis Gama.
Kusukela ngomvulo kusiyafika ngolwesihlanu sizalethulela indaba eziphathelane lebandla leZANU PF. Siqala ngomvulo lapho esiyaba sikhangela umumo webandla leZANU PF, isimo sebandla leli ngemva kokubusa ilizwe okweminyaka engamajumi amathathu lasithupha.
iZANU PF as a party it's still relevant, yona was still relevant kakhulu sibili. Ngakhangela ukukhona kathesi umele sikwenze ukuthi sifake intsha ibuse iyekhokhela iphathi yeZANU PF.
Lalelani emsakazweni weStudio 7 lizizwe.
Amabandla, abamabandla aphikisayo kanye labenhlanganiso ezizimeleyo bazahlangana eJohannesburg behlaziya indaba eziphathelane lokhetho, ikakhulu ilungelo lokuvota elezizalwane zeZimbabwe ezihlala kwamanye amazwe. Sixoxele umnumzana Nqabuto Nicholas Mabena, umkhokheli wenhlanganiso yezizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele South Africa, njalo olilunga le-MDC ekhokhelwa ngumnumzana Walshman Ncube, ukuze sizwe okuningi ngalolu daba.
Okuzabe kusenzakala kusasa yikuthi inhlangano zombusazwe ezaseZimbabwe ezilapha eSouth Africa ezigoqela iZimbabwe Communist Party, amabandla omabili awe-MDC, PDP, Zimbabwe People First, i-PDP, lamanye amabandla, kanti-ke le civil society hashtag this flag, lamanye ama-civil society. So kule sivunyelwano okumele sisayine ukuthi kuqalwe umkhankaso ukuthi izizalwane zaseZimbabwe ezingaphandle kwelizwe ziphatheke ekuvoteni, ukuthi njengoba sisazi ukuthi okwakhathesi umuntu nxaye kumele ukuthi avote ngo-2018 kumele ukuthi ahambe ayebhalise ekhaya abe sevota khona ngani. Manje okunanzelelekayo ukuthi kunzima ukuthi abantu bathole ithuba lokuthi bahambe bayevota ekhaya. Yikho-ke umkhankaso lo ukuthi abantu lapho abakhona kumele bavotele khona eJohannesburg, eCape Town, eLondon, eWashington, loba yikuphi lapho abakhona. Lokho ngolwasemzini othiwa i-diaspora vote. Kutsho ukuthi isivumelwano leso-ke ngesokuthi kuqalwe-ke uhlelo lokuthi-ke umkhankaso lo uzahamba njani, ngoba nomele kukhankaswe kubo sikhangelele isadaka sikhangelele uhulumeni waseZimbabwe sikhangelele lokuthiwa international community ukuthi kufakwe ipressure ukuthi thina singaphandle kwelizwe sibe kwazi ukuthi lati sivote silaphe sikhona
manje zikhona yini iziphathamandla zikahulumende ezinxusiwe
khonapho ke bekukhulunywa ukuthi kuzanxuswa njani iziphathamandla zikahulumeni ngoba kade ukhangelele kube kwaba nabanye kade bephakamisa ukuthi njengoba izani PF kungani bale office lapha kumbe belamalunga abo lapha eSouth Africa kungaba njani ukuthi banxuswe labo kodwa khonapho ke ngcine kungabi lesivumelwano ke esicacileyo ukuthi bazanxuswa mbabo soze banxuswe kodwa ke oqhakathekileyo yikuthi thina esemabandleni aphikisanayo ngase sivumelene yikho ke sesihamba sonke sesikhuluma ngalizwi linye sisiya kuhulumende wakithi sisiya kusadaka sisiya la kwezinye inhlanganiso ezemazweni
umnumzana Nqabutho Nicholas Mabhena ngomkhokheli wenhlanganiso yezizalwane zeZimbabwe esihlala kwele South Africa njalo ulilunga leMDC ekhokhelwa ngumnumzana Walsh Mencube ubexoxa ecingweni lo Chris Gande weStudio 7 eseJohannesburg kwele South Africa. Inhlanganiso ezimela izakhamizi lezisekela imisebenzi yentuthuko zikhala ngokuphuza kukahulumende ukuvumela izabelo leziqinti ukuzibusa phansi kohlelo lwe-devolution. Kubika intathelizindaba yethu uMark Pitantambe.
Lezi inhlanganiso ezigoqela iHarare Residence Trust, iChitunguza Residence Trust, le Center for Community Development in Zimbabwe, zabhalela icela lePhalamende zisola ngokuphuza kokulungisiswa komthetho wokuba i-devolution isungule ukusebenza kodwa zaswela impendulo. Umnumzana Mavela Sikhumalo wenhlanganiso emela izakhamuzi zeChitunguza eChitrust uthi abantu sebezondiswa izenzo ezinje njalo kukhanya uhulumende esebenzisa isisekelo sombuso ukungazihluphi ngokulungisisa ngalolu daba
abantu ku 2013 bathi bafuna i-devolution kodwa ku preamble sokuthiwa nxa imali ikhona kumbe manxa bebona ukuthi sokunecessary so khonoko vele sesakubona ukuthi kulokusela okwayenzakalayo khona phana ukuthi intando yabantu siyafakwa okunye okuyicap manje
Umnumzana Ndumayaza ayosebenzelana lezakhamuzi zeChitungiza uthi i-devolution bayimelele ngamehlo abomvu njalo ingabaphathisa ukuba behlele ezentuthuko ngendlela ekhanyayo.
Siqala kuma-councils ethu kungene ku-provincial council. Kutsho ukuthi umuntu wonke uzaba lethuba lokuphatheka ukuthi umnotho wendawo uzahanjiswa kanjani.
Uzaya uthi imisebenzi enje iyabe izavuta ithuba lokusebenzelana kwabameli bezabelo leziqinti lamakhansili kulokuvumelana beqonda ntonye njengoba beyabe belolwazi olujulileyo ngokubahluphayo njengezakhamizi kungenani lezombusazwe ethi kunje lelo thuba lingatholakala abalodubo lwamanzi kuleli dolobha abangafuna ukubona lulungisiswa lusungulwa ngalo.
Kathesi isiTungwiza ithatha amanzi from iHarare. Sibona ukuthi kungabambana kube into yeni. Sizathola ukuthi instead yokuthi iChitungwiza ithenga amanzi eHarare, sizathola ukuthi iprovince yiyo izaba lokuba lamandla.
Ukhumalo uthi lokhu belisa bemanyene ukuthi njengenhlanganiso ezimela izakhamuzi bangena umhlangano wokuhuka i-investment edolobheni le-Victoria Falls kuvikela isanda kwedlula. Bekhuthaza ukuba umthetho we-devolution ulandelwe masinyane njalo ethi baqhubekela phambili befuqa idale lePhalamende kulolu daba.
Kathesi siya eParliament suku zonke sibuza singetsha uspeaker lo clerk ukuze basichazisele ukuthi kanti wagcina sokuhamba njani kupetition yethu leya noma siyabona ama petition abanye kathesi kule petition yahanjiswa yi-ERC on electoral reforms sesibabona vele sebe kuma public hearings
Umsekeli kamongameli welizwe onguye njalo ophethe ugatsha lwezemithetho uhlale esithi uhulumende uzinikele ukuthi imithetho yonke ihambelane lesekelo sombuso. Kodwa lezi nhlanganiso zithi uhulumende uchiya ngaphandle udaba lwe-devolution okuyibuqili obukhulu. Njalo unikeza umphathintambo wokubusa kwezabelo amandla amaningi okuxotsha santando amameya, amakhansili labagcini sihlalo ababe bekhethwe ngabantu. Ngimele iStudio 7 eHarare. Ngumak Peter Ntambe.
Ku Live Talk lamhlanje sixoxa ngemihlangano yokudinga imbono kaZulu phezu komthetho ophathelane lezokhetho ephazanyiswa ngabanakanelwa ukuthi ngabasekeli bebandla lezano PF. Tumelani text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha Voice of America eseWashington. Singene kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Umongameli Barack Obama lomkakhe baphakathi kokukhankasela unkosikazi Hillary Clinton ozamela ibandla lamademokrasi kukhetho lokudinga umongameli ngenyanga ezayo. Kulocwaningo oluveze ukuthi uhulumende weKenya uphakathi uphatheka kucuku kanye lokwephuleni amalungelo kaZulu. Kwezemidlalo lamhlanje umqeqeshi weqembu lenguqu elecholocho uLizwe Sweswe uthi kuzaba ncane indawo kusasa enkundleni yeBaba Fields kobulawayo lapho iqembu lakhe lizanqikilana khona lele Highlanders emdlalweni weCastle Lager Premier Soccer League. Kubika uJoseph Njanji.
Imidlalo yesigaba seCastle Premier Soccer League ingena kuviki yamachumi amabili lathoba munembili kusasa ngomgqibelo kule midlalo emine ezadlalwa enkundleni ezijeniwe zakwele Zimbabwe. Emithathu yale midlalo imidlalo egoqela amaqembu alwisa ukuphakamisa isicoco seCastle Premier Soccer League. Njalo enkundleni yeRufaro iqembu leHarare City lizadibana lele Capes United okuyilo elihlezi phezu kwengalane. Enkundleni iAscot iqembu leChapungu lizadlala lele FC Platinum okuyilo elihlezi kwindawo yesithathu engalaneni yemiklomelo. Kuthi enkundleni eBaba Fields iqembu leHighlanders okuyilo elihlezi endaweni yesibili lizemukela iqembu leCholocho. Iqembu leCholocho elihlezi endaweni yesibili nxa usuka ngaphansi kwengalane okutsho ukuba lisengozini enkulu yokugunyulwa kusigaba saphezulu. Umqeqeshi weqembu leCholocho uLizwe Sweswe uthi umdlalo wakusasa ugobhozisa amathe ngoba isimo sengalane yemiklomelo sitsho ukuba amaqembu omabili kukhona akudlalelayo.
Kathesi manje nxa kunje uhlanga lomdlalo onje wabokwazi ukuhlangana lomdlalo omkhulu ngoba enye team ifayetela i-relegation team ifini championship yikho kwenza umdlalo webhola ube mnandi. So abantu bazabukela umdlalo omnandi because sonke silento esiyilwelayo akudlala nje kuphela njenge-social.
Nyake nye iqembu leCholocho lazithola lisesimeni esifanayo esokudlala leqembu leHighlanders lisengozini yokukhitshwa kusigaba saphezulu. Njalo abaqeqetshi beqembu leBhoso bafunga bagomela bathi bona kabala zwelo. Njalo uSweswe uthi lonyaka yibo ke abangela zwelo.
Hayi thina vele siyabafuna, siyabafuna vele, sibafuna kakhulu. Anti umnyaka ophelileyo thina sisebunzimeni bona bagijima bakhuluma emapepeni ukuthi ha thina vele kasizweli.
Komunye umdlalo ozadlalwa kusasa ngomgqibelo iqembu leNkezi Platinum lizadlala lele Wange enkundleni eBhawu Bamba. Ngensonto kule midlalo emine njalo amaqembu azadlala ngokulandelayo. Iqembu leBotter Strikers lizadlala lele Triangle enkundleni eDeliver Team. Iqembu leDynamo lizanqikelana lele Mutare City Rovers enkundleni eRufaro. Iqembu leHoma lizadlala lele Chickenini enkundleni eLuveve. Kuthi iqembu leBulawayo City lizemukela iqembu leZBC Kariba ngasePapa Fields. Ngimele iStudio 7 ngoBulawayo nginguJoseph Njanji.
Thank you.
NgoLwesibili mhla ka 8 ngoLwezi izizalwane zeMelika ziyavota kukhetho selivuse umhlonga ukungakaze kubonakale. Bana leqiniso ukuthi uyalandela ukwenzakala ngalolu suku ngokulandela umsakazo we Voice of America. Intatheli izindaba ze-VOA zizaba zisezigodlweni zabancintisayo umnumzana Donald Trump lonkosikazi Hillary Clinton ukulethulela ukuzabe kusenzakala. Ngalokho, umsakazo we-Studio 7 uzalethulela okuzaba kusenzakala kuhlelo lwe-Live Talk oluzethulwa ekuseni ngesikhathi sika 5 kusiya ngo-6 ekuseni. Sizalethulela njalo okuyaba kusenzakala ebulenjini be-Facebook. Kuthi ngolwesithathu 9 lwezi umsakazo we-VOA Zimbabwe uza kuba lehola elilodwa kusukela ngo-10 ekuseni kusiya ku-11. Kuthi njalo ngalelo langa mhla ka-9 lwezi sizalethulela ezinye njalo indaba zokhetho kunhlelo zethu zansuku zonke kusukela ngo-7 kusiya ku-8 ntambama la kuhlelo lwe-Live Talk kusukusela ngo-8 kusiya ngo-9. Lalelani okuzaba kusenzakala emsakazweni we-Studio 7.
Umsakazo wenu umsakazo we Studio 7 osakaza ungapha e Voice of America ese Washington.
It was a Friday, my darling. Was a Friday, umsebenzi ubokile.
Was a Friday namhla siphethe intokazi ehlabela isengilandi usisa senkosi yena osehwatshe isingle evutha be ehaya ezikamakebula iqembu leHighlanders iphela. Isihloko salingoma sithi amahlola nyama njalo abasekeli beboso bayamukele ngenjabulo ekwethulweni kwayo kumaviki amabili edluleyo. Usisa uthi njengomlandeli weHighlanders omkhulu ukubone kufanele ukulihaya leli qembu ukuze aliphe idlabuzane lokuthatha inkezo yePremier Soccer League lonyaka.
IHighlanders kini imele nje esinye sezisekelo sakwamthwakazi. So ngithe ngicabanga ukuthi manje ngifuna ukukhupha idlalade lamelitsha. One thing ebe ngifuna ukuyenza ukuthi ngifake into ekhuthazayo abantu bakwamthwakazi nje esenza sonke sibe ngabantu bani.
Kulingoma usisa ubambisane lozinja ziyamluma yena ohlabela eseSouth Africa. Idlalate lakhe elipheleleyo elingela kuqala liyeza ekupheleni komnyaka. Yona ingubani lintokazi?
Usisa ngumakhabo, usisa senkosi. Ngizele ngakhulela kuBulawayo. Emagwegwe ngihambe ngafunda emagogo primary ngaye St Bernard ngaye Townsend kobulawayo. Isikhathi sonke bengivele ngisasesikolo bengikuma dance groups ngama drama group asesikolo. Ngifike esikolo ngahamba ngagida leyo group obekuthiwa yihoze kade rehearsela nje emagoge club. Ngifike ehoze ngahamba lapho engiqalise khona engathi professional art ekade ngiyenza le group obekuthiwa yi-Graphic Theatre Production. Ngifika lapho ngahamba ngaya eSiyaya lapho engincane ngathi emagroupini akobulawayo.
ngiphelele eSiyaya ngingaka nje move ukuthi ngizophila ngapha eUK. So yiyo ndimbali yami nje as an artist kaningi bengikade ngithaya ngibhekha abanye abantu part of a big group, but kathesi ngicabanga ukuthi ngcono lami ngizame nje ngenze something esolo engeyami kamakhabo ngokwakhe. Lokho nje ngiyidale group yami family art iqembe engilenzelenza layo lapha e-UK, but le yi-first solo project yami.
Highlanders idlale kuhle kakhulu ku Premier Soccer League lonyaka njalo okwamanje ihlezi kuzinga lesibili kungalani yemiklomelo ikhokhelwa kuphela iCapes United. Kusasa izadibana leqembu leCholocho njalo kumele inqobe ukuze iqhelise amathuba ayo okuphakamisa inkezo ye Premier Soccer League okwakuqala eminyakeni elithumi edluleyo. Usisa uthi gala kuthandabuza ukubana iyeza kobulawayo inkezo lonyaka.
Ngilithembile iqembu sithi lonyaka sayithatha loba kuphela.
Bona bafana ungathini kibo?
Phambili ngomsebenzi wenu and siyaziqhenya ngani, we no lose, silani every day, siyalisupporta, we wish you all the best, i-championship level esineyethu.
Abangaba bethanda ukuyithenga ingoma yakho sisa bangayithola ngaphi?
Kobulawayo okwamanje itholakala emahofisini lezitudio zaseradio Dalo. Egoli iseyuvile komagumede, iyatholakala nje. Abangangena nje kufacebook page yami, zikhona iinumber zabantu abalithengisayo khona ngale egoli. Then e-UK lapha nakho liyatholakala namashopu eSheffield, likhona eManchester, likhona eBradford. Lasepejini yami yasefacebook liyathengiswa, kumbe ku-ebay uyakwanisa ukulithola.
Hayi, siyabonga sisa, sikufisa elinhlanhla njalo sikhangelele kudlala de lakho elipheleleyo. Siyabonga.
Ngiyabonga lami.
Senkosi yamahlola nyama ingoma ehaya abafana be Highlanders silethemba bazawina kusasa. Kwanelo kwalamhlanje olivalelisayo ngontungameli Nkomo Lila.
Si Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7.
Kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.